kutaura kwatati chingoita mazuva ari ose ose kuti zvina zvino kuti mirira zvakanaka takatarisana neekonomi yedu yenyika iyi nekuda kwenyaya yekuti mari yatoshandisa muno haisi kuti zotikwanira kuti tikwanise kuti tihodhe zvinodikanwa zvinoda kutengwa neforeign currency kubva kunze kwenyika. Saka dambudziko iroro kuti government itibatsirewo tinofunga zvinenge zviri kuomawo kwavari ikoko. Saka tichigara tichingoudzwa kunzi zvinhu zvekugadziriswa zvisingagadzirisi nenyaya yekuti hakuna chi havano foreign currency yacho. Saka isai tofunga kuti panyaya yemonetary policy dai vatogadzirisa nyaya yecurrency iyoyo ibva yangopera zvachose tizive kuti tiri kufamba tichienda nekupi.
Mune chivimbo chekuti vamangudya vangagadzirisa here nyaya iyi?
Ya, itarisiro yedu kana tiri kuda kuti tigadzirise nyika yedu. Nekuti iko zvinozvi hatingararame upenyu hwekuti tose tinoda kuti isusu tipiwe foreign currency nehurumende. Iyo hurumende yacho isina kwainogadzira foreign currency. Foreign currency inogadzirwa nemabhizinesi atinge tichiita isusu. Asi chinodikanwa pahurumende kugadzira hwaro hwakaringana hunoita kuti tikakwanisa kuita mushando wedu zvakanaka tinokwanisa kuti tidini tikwanise kuzodzoreredza mari dzatinge tashandisa dzine profit yatinenge tadini taisawo chero iri shomanana. Pari zvino zvakuna chatiri kumboita kana business. Tese techingorarama nekuti dai taitwa tatwa spoon feed negovernment iyo government yacho ichifanira kunge ichitarisira mari kwati iri nhau inoda kuadreswa yemonetary policy chete chete.
Panga pambonzi chingwa chitengeswe nedhora rimwe chete nemasendi makumi masere chiri kuwanika chingwa chacho here uye mari iri kukwanira here?
Ingwa takambozvitaura kuti zvese zvihazvifere zvakashanda nenyaya yekuti hurumende inogona kukwanisa kuti itaure kuti izvozvo kunge zviitike ndokunge vachikwanisa kudini kunge vachibatsiridzawo pakuhodha kwatinoita zvinhu zvedu. Asi dambudziko ratinaro pari zvino ndezvokuti hatina zvatinenge tavimbisana zvachinhu hurumende hazvikwanisi kuzoitika. Saka isusu kuti kambani dzivharwe vanhu vasadyi chingwa hazvikwanisiki. Ndosaka muri kuzoona tane tachizokwanisa kuti isusu tichidini tichikwanisa kuti tikwidzewo chingwa chedu zvichienderana nekuwanika kuri kuita mari pamusika mutema nekuti ipo chaipo panofanira kunge pachiwanika mari iko zvinezvi hakuna mari.
Saka mapuwa iri tsamba iri kutaurwa nevegrain millers association kuti kwasara gorosi ringangokwana vhiki imwe chete chete.
Gorosi hatitorina zvachosi kunyange vemamillers vaitaura kuti vanayo yacho yavari kutaura kuti vanayo i-one week haisitombori one week. Pakatogara pasina kuri kupiwa vanhu zvikamu zvishoma nezvishoma kuri kuresheniwa vanhu vachipiwa hakusi kutengwa hatingati kana marketing wakatovhara kana isusu taimboitawo zvemerchandising mumashops takatovhara vashandi vakatomiswa vakati wandei nekuda kwenhau dzekuti hakusina basa remarketing nekuti chingwa chacho chishoma